Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kugumbi 15, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMGC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo vanyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 2375 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa mishina yePCR. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pachiuru nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 1548. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 37369. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine zana negumi nevatanhatu kana kuti 13116 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare kuchitiwo vamwe mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 657 vachibayiwa nhomba yavo yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva paparurwa chirongwa ichi hwasvika pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 231632. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari munyori anoona nezveutano mubato reMGC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 zvinogona kunge zviine chekuita nezororo reEaster richangobva kuitwa uyewo kunyevenutswa kwemutemo welockdown. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti izvo takuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo zvinhu zvinotyisa, ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown nenguva yese yatinoita mahoriday anofamba vanhu vachibva kunze kwenyika seeaster yatakapedzisira kuita zvinai. Zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu, ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vanguva nerelaxed attitude. Dzimwe nguva vanhu vanoti kana zvinhu zvamboti nyevenukei vaakurelaxa, nyaya yekungosangana-sangana mariro ndiri kuona vanhu vaakutiunganeiungane zvakanyanya taakurelaxa. Social distancing hakuchisina, kupfekwa kwamamaski kwangopfekwa kana pane mapurisa chete. Kuenda marokesheni vana vatombopfeki mamaski, havatombozvizivi izvozvo. Inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke. Asi vanhu vakataka kufa muchiona vanhu vachivhunduka vakutaka kupfeka mamaski, vakutaka kumhanya-mhanya vachigeza maoko, hazvifaniri kudero. Chimwe ndechekuti mamesejing edu ehurumende hatisikunatsa kuramba takasimbisisa chaizvo chaizvo kuudza vanhu nokusimbisira vanhu kuti ngatitevedzerei maCOVID-19 safe regulations. Ndopamwe patikuposa ipapo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga huri kuramba huchingopfuura havo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma13,000. Tishitarisa unguwa ya toru wane vaksini yawe munyika. Atitarisi lele kutudai wanukuma 20,000 wa kubai wapasua.
Ticho kwa adibi zunu shuwezi zaka inzana wanu wachikutika nane surukutu kwa urumende. Kani ya atino transparency wanu wachikutika nane transparency ripo wachikona kutipara zaka cheka. Ticho wanaoma results na feedback kwa urumende utuakambu bai wawacho wakunzwa sei apana ere. Varikufa, ezi no tunungu na mariposu manyu zipipa kutukuna umwe ticha kwa kati azofa apeza kubaiwa atina umbo wazo kutusakai tika ere inye za tofa na kumfa kufa kutipartment redu rezo utano vachitu za tumanyepo ere kama ticho kwa hati saka wana waru kutika kubaiwa
munoona ere nyika ichibudirira kushika target ya kata wana urumende 10 million iye
kutitishike target yedu ya kari wana urumende ya kufakineta wana 10 million by end of year. Tunofana kufakunita wananoshika between 60,000 and 70,000 pazuwa. Rangarira ya kutisho, munu umwezi na nubaywa kaviri. Dungu tisita peza kumbaya. Saka kutisibaya waluweze kaviri kaviri. Koreka trafira tunofana kubaya kuma 60,000 pazuwa. Kichiri kure neta ketisho kutisho noto nyatisa. Chimaisha nitu kuna nisho kutisho se munu mkwe kumando gara. Mazuwa pura, pani mamu mastishi na nubaya nombanga asita. Atina nombaya chua kapera. Asina nomba ya chaka pera saka andi zutu urumendi ya kana sabu katiri na evita rollout inokwane sabu ita wano 10 million kureza trapea
awa wanga wari nyanji mwenezo utano uye waka mboe guruko taro zo utano wari mnyora anona nezo utano mbatore MDC Alliance Dr. Henry Mazorera wari parunare kukwekwe ne Studio 7. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa waku guruko taro zo utano wa Konstantino Chiwenga pamoyo ni mutawiri webazi rezo utano. Panguwe yataenda pa mepo. Zvichakadaro Johns Hopkins University iweri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemasere vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu neimwe vabatwa neCOVID-19 uye vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvina vafa nacho. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Apo mtewedziri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vanga vari mudare nenyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati negore rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsigiri veMDC Alliance avanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vaScala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johana Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revechidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navavakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vaScala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance izvo dzanga dzichiratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavaScala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navaJacob Ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vaScala vagarudzo ziya Dhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi vachipa nehumbo hwavakasvitsa hunoroverera vaScala hwavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbo uhu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vaScala. Vabhamu vati vapoka pokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi. Nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa isati yatongwa. Zvinotaridza zvokuti muchuchisi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikana vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchisi anenge anyatsogadzirira zvizere, anozovapa masamani sekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa21 wemwedzi.
Mune imwewo nyaya, MDC Alliance inotinotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro wekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato iri vatenda ibiti dzakadzingwa zviri pamutemo muparamende nebato repeople's democratic party inotungamirirwa namai Lucia Matibenga. Mutongi wedare repamusoro vaemitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vabiti nevamwe vavo vashanu muparamende vabenjamin rukanda havasiwo munyori mukuru webato repdp ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muparamende hakusi pamutemo, vachiti ZANU-PF iri kuedza kuparadza bato ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanu-PF vasimon kayamoyo avo vati vachatifonera kunyange hazvo pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kukwanisawo kutaura namai Mativenga avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa anoti haasi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kupa vanhu zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu eMasvingo United Justice and Repairs Alliance kana kuti MURA nere Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa Masvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magrupi ravati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri gadzire uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwaprovincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maID. Only 25 people are being serviced a day, saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maID zvakange zvichikonzereswa nekunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manumbers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kuregista. Tiri kutarisa kuti mumwe musi kuchaitawo maby elections neukasira. Tine mawadzi 4 anoda kuvhoterwa makansela, tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobos Bunu vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhote kekutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyuto chatakaisa kuna provincial registrar veMasvingo kunova ndo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakuregista kuvhota. Isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunoregista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakaregistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofficies ekuaregistra zvinoita kuti basa iri rekuregista vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki, zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa Masvingo amai Stembeni Chitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neERC vachiti tiise mubvunzo yese muzvinyo kutorwa. Studio 7 yaita saizozo azama ikisa wana kupindira panguwa ya kutepe nyura. Mutauri MGC Alliance Masingo wadirekcha ramba wanoti waka gati zira kupinda msarudzo. Azimano nyunyuta ninyo ya stupa zisho mazirupu waweshi diki wanoda kuzofuta kekutanga muupenyu wavo.
Isu MGC Alliance Masingo Province tino wakushukita na kutisei kustupa. Tinono kakupua wanu stupa. Wakitoro wanu tuendu wakapasu wakasiko kwa nama by-election. Tuanso kutikishire ya kutu wanu wetu wanu 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 wasalamuka na kutora stupa kutuondo kisa kufota. This is not fair kuti tuati ya tinde kututamba mtambo asi zimwe timu Singapore nguwa ya kuti zikadri timu zazo zichake watambi zichake stambi isu tunaso shakosha kuti day 5 gira mabezi hivyezi ma IDs ango puwa anu chekeriru sinawa kwa ya tuta wan 20 woka
achitawara kwa msangana wipo liti bro yeza npf nezuro mtunga miri wa bato iri uye wari mtunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa wakati batora wawo nofanao kazira kuita sarizo ze by elections shitevira sinodiwa ni bumbiru mtemo rabo uye kutezira mtemo ye World Health Organization Zimbabwe Electoral Commission yaka bana kuitwa kwe sarizo ze by elections ijiti ya ichikira uparara kwe chiri weleche COVID-19 umasungo chete mune sarizo ze paramende mbiri kuchivi south uko kwa zingwa wakila zivune bata rawore zan PF uye kumenezi east ya iwa ya Juzbi Oma wakasha ya gorera pera mudoroba remasingo mune mawadi mana anofanira kuitwa sarudzo zekutsiva makanzuro akadzingwa ne MDCT inotungamirwa na Douglas Ngonzora sarudzo idzi zinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika nakamira Studio 7 Masingo ndini Godfrey Mtimba.
Yashuka nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mutungamiri weJapan Yoshihide Suga vachashanyira muzinda wemutungamiri weAmerica mangwana, nyaya yeChina iri kutariswa kunge iri iyo huru ichakurukurwa nezvayo mangwana. Vakuru vakuru muAmerica vanoimba kuti kushanya kwavaSuga chiratidzo chikuru chenyika dzakabatana idzi mukupikisa zviri kuitwa neBeijing. KuTokyo ichi chinenge chiri chinhu chinoipa kuti imire zvakanaka pakatariswa zviri kuitwa neChina pavanhu verudzi rweUyghur Muslims. Malawi ichaparadza nhomba dzeOxford AstraZeneca zviuru 10.5 kana kuti 16,000. Nhomba idzo dzinonzi hadzichashandise zvenguva dzeyakapera. Kunonoka kushandiswa kwenhomba idzi ndiko kuri kunzi kwakaita kuti nguva yenhomba idzi dzipere dzisati dzashandiswa. Vebato reMGC Alliance nezano PF voudzana meno amire panyaya yekudzoswa kwaitwa nehurumende chirongwa cheNational Youth Service pamberi pesarudzo dza 2023. Chirongwa chekutanga cheNational Youth Service chakaparurwa paimbova pakamba yemauto yetu Brigade kuMount Darwin muna 2001. Kunyange hurumende yaiti yaida kudzidzisa vechidiki kuti vade nyika yavo, vechidiki ava vaidzidziswa zvechiuto nevaivi varwiwo nderusununguko, mapurisa uye mauto. Bazi rezvevechidiki raitungamirwa nevaive gurukota rezvevechidiki Mushakabvu Bodhagezi rakatenda kuti raidzidzisa vechidiki zvechiuto kuitira kuti vakwanise kudzivirira nyika yavo kana vodiwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vechidiki ava vaibata chibharo uye kuita mhirizhonga vachitsigira bato rezano PF. Asi hurumende inoti yaizorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo vamwe vacho vave kuita mabasa epamusoro muhurumende. Kuti tizive nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChuma.
Isu sevechidiki veMDC Alliance hatisi kufara nenhau iri kutaurika yekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezva takamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANPF ichinge yadliwa pasarudzo. Sezva takaona mugore ra 2008 apo vaRobert Mugabe vakadliwa zvine mutsindo pasarudzo navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa taktika yakamboshandisa kare kukonderesa mirishonga munyika kuti kana vamunangagwa vanhiwa my elections na vanewo chamisa muna 2023 pasa vane kugadzikana munyika ndona ubedzi why vachida kudzosa national youth service vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vana havadi saka naizvozvo vari kuda kukonderesa mirishonga munyika
kanda irenyu vamugwadi
ini sadirector anoona nezvibatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza omboenda kuchikoro zvishomanei onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yenational youth service kana anzwisisa izvozvo then tochizotanga hurukuru zvekare handiexpecti kuti vanhu vaMDC vanganzwisisa nyaya idzi nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika zvinhu zvavo hazvisi zvemuzimbabwe saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza kuteya nzounerima mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yokuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura ndingakupedzerai nguva nekuti zvizhinji zvandingatezenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti national youth service chii nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika munhu wese wemuzimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakasaka kuti nyika inoirwirwe ndozvavanofanira kunge vachiita ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana america kunoitwa national youth service akaongorora kuti national youth service yekwavo inoitwa sei ozonzwisisa ngaanoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yenational youth service and how it is compulsory
todzoka kwamuri vachuma
dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava vana mugwadara vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika kuti vanhu vari kudei vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei vamugwadi vangangotaura zvavo kuti america nechina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita national youth service hongu dziri kuita national youth service kwete party youth service pane mukaha muhombe pakati penational youth service nepolitical party youth service zvatinazvo muzimbabwe zvatakaona makore apfuura zvinoda kudzokorodzwa nevamunangagwa nevamwe vavo kutora mayuthi vomadzidzisa kuponda nyika vomadzidzisa gwara rezanupf kwete gwara renyika zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti national youth service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoprodusa tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina zanupf
petai zvenyu nyaya yedu vamugwadi tisaswerere kuvhiakatiyo
kokana national youth service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana siyana kuti vawane mabasa zvinoiti nechekuita here nezanup f izvozvo kana kuti nemavhotsi kana national youth service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari vakwanise kuita voluntarism vakwanise kuda nyika yavo kuda nyika yavo ndo zvinoda zanup f here kana zviri izvo ko zvakaipei zvekare mukomana uyu nawe ngaazive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi zimbabwe chakatanga kurwira nyika ino saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi nokuti naivo vanhu vanofanira kudzokera kumashure kwenyika tinozviona nezvirango zvoupfumi zvavakadanidzira havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi
mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kumutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma vachitaurawo vari parunhare muHarare hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7 sangano revacheri vezviwanikwa zvakakosha reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rakabatsira vakaremara mudunhu remanikaland nemishina inoshandiswa pakuchera goridhe Mutoro wedo inauloida mmoyo, anotipa nyaya iye.
Vashitaura pakutambizwa kwemichina uyu ni zuru. Sachi garo wesanga nore Zimbabwe Miners Federation kudunu Rema Nikalent. Valameki Mashaya Mara. Vakati vanu imba kuti mchina wakapi wa nengo Zema Nikalent people with disabilities in mining. Kusha pakuti vasi etika yekupe mamu.
Chinu chakao nengo kusima small scale miners. Havasi kubudirira ni kutawana mishinari. Saka chao nengo kudaro. Saka onekwa kuziwa ni need ndi wapi. Saka takatanga kutarisa ve urema. Tika ono kutindova ni unidi ya kanyanyisa. Tika wapusta wano kona kuyeza kuchaka. Maamina wasi ya pasi ya pao ni kuchera.
Mumiriwe ZMF kudunu Rema Nikalent amai Judith Shadaya. Wakati u wanora mane urema wanofanirwa kusimuzirwa seja itwa ni ZMF.
Na shaka kuzira kuti vanhu vanorarama neurema vapinde mumining industry. Senzira yokuti munyika medu toda kuti economy isumuke. Uye vana vabve yatingati syndrome yekuda kubetserwa donor funding syndrome. Vazvimiririre vakwanisewo kusangana nezvicherwa zvenyika ino. Zvinove ndoo zviri kutarisirwa kunyange nemutungamiri wenyika kuti vananga vaende mumasango, vananga varime, vananga vachere goridhe nemama precious stones nezvimwe zvose kuti nyika yedu isumukire.
Sachigaro wesangano revanorarama neurema mudunhu Rema Nikalent va James Mtisi. Vakatiwo vakafara zvikuru nezvavaitirwa neZMF.
Chairperson of Nikalent people with disabilities in mining. Tiri kufutira mufaro wakanyanyisa mumhuri yedu yeassociation. Nekuti equipment yatapuwa, a compressor and other accessories. Zvinhu zvekuti they are of paramount importance in mining. There is no way that we can go mining. Hapana patingaita mining tisina kumbova, tisina kushandisa compressor. And it means that we have now tatoenda professional mining. And you know, saka yasema disabled, suzo inotibatsira to achieve our goal, since it is a kuito deceased from the dependence syndrome. There is kind of one in here with my disabled, I don't go kumbira chet. Saka I'm trying to go about the kumbira as my disabled. We are now open for business for my disabled because it's up to the good. I tell you, good cash over the cabin fan, don't you go with my disabled? I will just go to our kumbira.
Munyori mukuru musangano revanorarama neurema mudunhu Rema Nikalent muzvare Esther Nemaramba vakati zvavo zvavaitira zvakanaka sezvo vasichapemhi kuburikidza nemuchina wakapiwa.
Tikunzwa kufara Rema Nikalent people with disabilities in mining. We have formed this association kubva last year. Tikafuma this association so takapiwa takafamba zvamune zvairwadza zvichidii tichineseka tirimo tiri kufamba. Saka patapiwa this machine na our president we ZMF tikapiwa this compressor kuti tishande sema people who living with a disability in Manicaland. We are very happy and we really appreciate. You know, attend Madam President Henrietta Rushwaya. I can visit this machine from her own pocket, not from the ZMF, but from her own pocket, who support people living with disabilities in Mutare.
Nengo makumi matanatu dzakapi warubatsiro rwomuchina wekompresor dzichange dzichera goridhe munzvimbo dzinoti premier Oda Mtali uye kupena longa mudunhu Rema Nikalent. Rubatsiro urwu rwakapiwa kuvanhu ava pamabiko akaitirwa muDarlington Extension muguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Chirongwa che live talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa necovid-19 nezuro wakare uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo onyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Tabatasuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unakwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini mjini Jonga kandemiri, ziri mu Washington DC.